6 months ndiri patreni kuchengeta mamando yangu ili neli timan doteko plus tewa graphics antina kana phone pakuzama kundifonera pakutoti pamwe phone in the cover dzimira tiri parare zvezita mira imone zvenyu mama kapa zvichaita hamuna kuzvara rombe mira zvenyu mama pandi chapinha mukombe mukachema musotsi mandiuraya mama mama pandi chachigwira uyu namo ndichamutema nezvidhina ndichakugocherai nyama pachikwana takaungana pateni newangu wafana mama muri pamwoyo mukachema munondibaya pamwoyo makazvara soja rinoshingirira zvikaita munondiona ndangobudikira makandirera muri singu mati dimi my player role yawangu fata maimira pamamunya aiwa mama mune rudo mune hanya baba zvonzi chaive chitakwa maigara muchiro wafani watakwa maimira mira pese kuti isu semhuri tidye tese torai sando dzenyu mai mama muri mukai mama ndinotirumbidzwai nini nemauto angu tinokudai mama masalu parungu wobva vati madha muri pamberi pamberi kumborerwai mama namwari mwari dai vandipowo mari mari yekutenga kakumbeze nechari mama hamuzi padhuze muri kumberi 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 mama kumberi kwekuseri mama pandichachigwira uyu namo ndichamutema nezvidhina ndichakugocherai nyama pachikwanda takaungana pateni newangu wafana mama muri pamwoyo mukachema munondibaya pamwoyo makazvara soja rinoshingirira zvikaita munondiona ndangobudikira tambo mama dzamaikakata dzakaoma manga musina murume mheka zvenyu muchitonza tambo amai vangu amai timani onavo mama chinjimani wavaona here mama vakomana onai mama pashoma pamunapo ngatipo mama zvenyu mune amai aiwa tima mama pandichachigwira uyu namo ndichamutema nezvidhina ndichakugocherai nyama pachikwana takaungana pateni newangu wafana mama muri pamwoyo mukachema munondibaya pamwoyo makazvara soja rinoshingirira zvikaita munondiona ndangobudikira mama pandichachigwira uyu namo ndichamutema nezvidhina ndichakugocherai nyama pachikwana takaungana pateni newangu wafana mama muri pamwoyo mukachema munondibaya pamwoyo makazvara soja rinoshingirira zvikaita munondiona ndangobudikira chabva chapindirwa nemakanasi nemba yezvuda 6 manzi tiri patreningi kuti ndichengete mama ndiyo wiliri